Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 Chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu 60 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe bato rinopikisa rinoti hurumende inofanirwa kushanda nemamwe mapato nemasangano akazvimirira mukunyora mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Kambani inogadzira mushonga wenhomba yeCOVID-19 yePfizer inoda kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yechitatu kuzvidzivirira zvakakwana kubva kunhando yeDelta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine 3,340 zvichitevera kufa kwevanhu 60 nezuro. Vanhu chiuru chine 1,856 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave 1,562,000 zvine 1,562,285 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 923 zvine 723,131. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana nezvitatu zvine 603,567. Vapora munyika vachiita zviuru 91 zvine 373 Mutungamiri werimwe bato rinopikisa Repatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti vanotambira chose urongwa hwehurumende hwekuti izive kuti zvizvarwa zvenyika zvingani zviri kunze kwenyika, kusanganisira zvingadai zviri munyika dzazvigere kunze kwemutemo. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana mudare reparamende svondo rapera. Vamusabayana vakati hurumende iri mubishi kugadzira mutemo unobata nyaya dzezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika, uyo uchaona vana veZimbabwe vese vari kunze kwenyika vachinyorwa pasi kuitira kuti vazivikanwe nyika dzavagere. Vakati izvi zvichabatsira munguva dzenjodzi munyika idzi kuti hurumende izive kuti vanhu vayo vakachengetedzeka zvakadii. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamusabayana kuti tinzwe zvizhinji, asi vamutama vanoti chirongwa ichi chinofanirwa kuonekwa chichiitwa nehurumende yakabatana nemamwe mapoka akaita semasangano ari kunze kwenyika, masangano akazvimirira pamwe nemapata anopikisa kuitira kuti ikwanise kunzwa zvichemo zvose zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chekutanga ndinotanga kutaura sechizvarwa cheZimbabwe, ndinoti inyaya yakanaka, igora rakanaka. Then ndozoenda tichitaura mutungamiriri wepatriotic zimbabweans party PZ ndinoti inini chirongwa chavo ichi hachina kuipa asi chirongwa chekuti chinoda kuti chiwanikwe chichiitwa pamwe chete nezvizvarwa zvezimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvingave zvemapato akaita seedu ano ana patriotic zimbabweans party PZ angave manongovernmental organizations vangave vemachechi vangave vemabhizimusi vangave vanhu zvavo pachavo vanofanira kunge vachiwanikwa vachiungana vachibata pamwe chete nehurumende iripo iyi kuti vaone kuti vakagara vari kupi nekupi uyezve vangani and then tozotarisa zvekare kuti kozvichemo zvavo ndezvipi zvichemo zvavo ndezvokuda kuzikanwa chete here kuti tiri vangani tiri kunyika ipi kana kuti kune zvimwe zvichemo zviripo saka tichitarisa nemamiriro zvakaita nenyaya yevapoteri kana kuti nyaya yezvizvarwa zvemuzimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakasiyana-siyana kune avo vakapotera kune avo vanoshanda mhiri kwemakungwa
mataura nyaya yekuti vanenge vaine zvichemo ndezvipi zvimwe zvamungati zvinofanira kutariswa futi pachirongwa ichochi
kunoda kutariswawo zvekare kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa dzichikosheswa here dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzekusarudza vatungamiri vaanoda munyaya dzematongerwo enyika dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzemabhizimusi kuti vanokwanisa kunge vari kuwanikwa here vachiita mainvestments muzimbabwe zvekare dzingave dziri kodzero dzekuti vatungamiriri varipo izvezvi vanowanikwa vachitaura zvakanaka here nekuyanana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri mhiri kwemakungwa pasina kusarudza kuti uyu ndewemtc alliance ndewepatriotic zimbabwes party ndewepati uanc ndewezanu pf kana kuti ndewekupi kana kuti ndewekunongovernmental organization ipi kana kuti church ipi vana vezimbabwe
avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa repatriotic zimbabwens party vacharles mutama vari parunhare mumaryland muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 gurukota rezvemari vamutuli nuve nhasi vanotarisirwa kutura zvirongwa zvepakati pegore zvekufambiswa kwemari kana kuti 2021 midterm fiscal policy review zvichakadaro kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwange kuri pazvikamu zvinodarika zana kwemakore maviri adarika kwave nani kunyange hazvo zimbabwe ichiri imwe yenyika ina dzine mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanyisa pasi pose zimbabwe national statistics agency kana kuti zimstats inoti inflation muzimbabwe yadarika zvishoma pazvikamu makumi mashanu nematanhatu kubva muzana 56.2% mwedzi uno zvichienzaniswa nezvikamu zvinodarika zana nezvitanhatu kubva muzana 106.64%. Pachitariswa nyika dziri kurwisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu iyi zimbabwe iri kumashure kwevenezuela sudan nelebanon nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano nemukuru wesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vanoti zvakakosha kuti vamutuli nuve vatange kusunungura mimwe mitemo yavainge vadzika kuedza kugadzirisa upfumi vachivakurudzira kuendesa mari kumapazi edzidzo nehutano sezvo sangano reworld bank rakati vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe zvakatarisana nenzara inotyisa mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vavictor boroma
chinhu chinofadza zvikuru kuti mitengo yezvinhu muzvitoro uye mumakambani akasiyana-siyana haichakwire sezvange zvoitika mugore ra2020 apo vanhu vazhinji uyewo vemakambani vakarasikirwa nemari yakawanda nekuda kukwira kwemitengo yezvinhu
saka izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu haichakwire here nekuti takanzwa kamazuva apera aya vaboroma vanhu vachichema-chema kuti pakangowedzerwa mari vashandi vehurumende vakaona zvinhu zvichiwedzerwawo muzvitoro zvinenge zvichifamba sei
zvinhu zvichiri kukwira muzvitoro asi kukwira kwacho ndingangoti kwava kukwira kunonzwisisika ngekuti vo vanhu vanokwanisa kunge vachitenga nekurarama nenzira yakanaka
Chii chirikupa kuti mitengo isawedzerwe zvakanyanya?
Tanyanya kuita kuti mitengo yezvino isakwire sezvainge yaita gore ra 2020 inyaya yekuti nyika yese yave kushandisa dhora rekuAmerica. Uye bhanga guru renyika rinova Reserve Bank of Zimbabwe harichagadziri mari yakawandisa isingaenderanewo nekubudirira kweupfumi hwenyika. Zvichireva izvona kuti mari irimo munyika iri kutenderera yeZimbabwe dhora yave shomane. Haichawande zvinoita kuti kunge kuinewo mari shoma inenge ichitsvaka dhora rekuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinofadzawo vatengi nekuti zvinounza kugadzikana mukati meupfumi hwenyika.
Chii chinoda kuti Zimbabwe isadzokere kumazuva ndadzoka panyaya dzezveupfumi?
Tinoimba kuti bhanga guru renyika richaramba rine gwara irori uye riine mono mumwe chete iwoyo kuti mitengo yezvinhu irambe iri pasi. Uyewo risave rinozopinda pamuedzo wokuda kuisa imwe mari yakawanda mukati menyika takatarisana nemaelections a2023. Saka zvinhu zvinofadza kuvatengi nevemabhizimusi nevamwe vose vanenge vane chekuitawo neupfumi hwekubudirira kweupfumi hwenyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare. Munyori anoona nezvemagariro akanaka evanhu mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvare Maureen Kademaunga vanoti nengo yebato ravo iri mutirongo vamakomborero aruzivishe vanofanirwa kubudiswa muusungwa nekuti mhosva dzavari kupomerwa ndedzezvematongerwo enyika. Vaaruzivishe vakambotongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina muna kubvumbi mushure mekuwanikwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga nekuramba kusungwa. Asi dare repamusoro mwedzi wapera rakavapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso asi vakabva vasungwa zvekare vachinzi vane dzimwe mhosva. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvare Kademaunga.
Sekuziya kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe, makomborero aruzivishe akatongerwa mutongo unokwana iwo gore nemwedzi miviri inoraudzira pamusoro pemhaka yatinoziva kuti haana kupara, iyo yatinoramba tichiti haana kupara mumatare makaitwa zvematongerwo enyika kwete zvemutemo kana kuti zvine maringe nebumbiro remutemo yenyika. Zvichakadaro, magweta anomiririra kodzero dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira makomborero vakakwanisa kuenda kunonyunyuta pamberi pematarezimhosva. Mataredzimhosva achibva abvuma kuti makomborero auye achitsanangura nyaya yake nekunyunyuta pamusoro pemutongo iwoyo waanga apiwa achibva kumba.
Akabva abuda mujeri here pakabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba?
Takazoita dambudziko rekuti makomborero ane mamwe mhaka nhatu dzaari kupomerwa zvakare dzatinoziva kuti haana kupara, asi dzaari kupomerwa nenhau dzekuti munhu anomirira kodzero dzevanhu uyezve ari mutsigiri webato reMDC Alliance. Saka pamusoro pemhaka idzodzo akanga anziye nematare atongwe achibva mukati metirongo, saka ndosaka ari muchizarira kusvika muzuva ranhasi.
Ari mutirongo kupi chaizvo?
Akabviswa iye kuHarare Central Prison achiiswa kuHarare Remand Prison. Majeri akangobatana rimwe revakatongwa kare vari kupikira nevamwe vachiri kuenda pamberi pematarezimhosva. Saka tasvika ikoko tikamuona achokwadi nekuoma kwakaita zvinhu nedenda redziwa mupengo reCOVID-19 kuri kunetsa kuti vanhu vakwanise kupinda pa.
Asika tichimbotaurawo negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanoti iwo matare akazvimiririra uye haaudzwe zvekuita nehurumende vachiti zvamunotaura zvekuti anoshandiswa nebato reZANU-PF kana kuti nehurumende ndezvemugotsi matsuru.
Aiwa kamukoma Blessing, hurumende yava munangagwa aikwanise kutaura mashoko iwayo isina nyadzi. Zvatiri kutarisira panguva ino ndezvekuti hurumende ngairaikidze kuzvidemba pamusoro pemabasa ayo ekumbunyikidza vanhu vese vasingabatirane navo panyaya dzematongerwo enyika vachivaisa muzvizarira.
Munyori anoona nezvamagariro akanaka evanhu mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvare Maureen Kademaunga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti nyika yose kusanganisa vatungamiri veMDC Alliance vanoziva mhosva yakaparwa navaharuzivishe.
Mubvunzo watagara tichibvunza isu sevechidiki vari kumusangano weZANU-PF. Kunyanya zvangu isu takazvimirira tiri vabati vekuona kwekubudiswa nokuvigwa kwemamwe mashoko. Tiri kubvunza isu mubvunzo usati wapindurwa neveMDC Alliance wekuti mhosva yakaparwa namakomborero aruzivishe inozikanwa nenyika yese. Ivo vakuru veMDC Alliance vanosanganisira vana vachambisa kana vanga vakaona zvakaitwa naruzivishe zviri zvo zvakakodzera kuita munyika yeZimbabwe.
Ndezvipizvo?
Kuvhara maofisi zvemabhizinesi kwauramba kuti vemapurisa vaite basa ravo remutemo. Vakuru vacho vana Jobu Sikala nana Chamisa nana Biti vakaregereriwo kunomujoina kuzviita izvozvo. Kuda nhasi ngadai vachitaura vari pamwe chete, vari mutirongo rimwe chete, vangava vari musero rimwe chete, vachipindura mibvunzo imwe chete kuti takazviitira nemhando yokuti 1, 2, 3, 4. Asi vari kutaura mashoko aya vari in the comfort of their homes and their families, mwana wevamwe asiri kuinjoya izvozvo vari mutirongo.
Asi kanyaya iripo apa va mugwadi ndeyekuti vaharuzi veshe kuri kuti vakaratidzira bumbiro remutemo rinovatendedza kuti vange vachiratidzira. Asi nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti zviri kunzika bato renyu ndora kushandisa iro matare kumbunyikidza vanopikisa.
Hazvigoni kuti hurumende yeMDC Alliance ingadai ichizonzi ichauya nerimwe gore kunyange zvazvo tichiziva kuti haingazombofia kauyazve. Asi dai kuri kunzi yaiuya vangatipa ivo fomula yekuti matare idzi mhosva vachamabata sei nenzira inodarika mashandiro aari kuita matare aya.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tomotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Herald rinoti hurumende nhasi ichatambira imwe mishonga yenhomba inoita zvihurumazana manomwe 700,000 ichasvika panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International. Nezuro hurumende yakatambira kubva kuChina mishonga yenhomba yeSinopharm inoita zvihurumazana masere 800,000. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yambomisa kuita basa kambani yeChina yeAfrochina inocheka matombo munzvimbo yemuZarabani. Zviri kunzi hurumende iri kuda kuziva kuti kambani iyi yakapiwa nani magwaro ekuita basa iri muZarabani. Chronicle rinoti madzimai ane pamuviri anopfuura zana negumi 110 vakabatwa nekutechwana hwecoronavirus mudunhu reMatabeleland North. Mukuru wezveutano mudunhu iri Dr. Munekai Padungani vanoti madzimai aya agariswa akasiyana nevamwe muzvipatara vachiti makumi manomwe avo vari paBinga District Hospital, makumi matatu nevanomwe vari paCholocho District Hospital uye vatatu vari paLukosi Hospital muwande. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chitori ise good for example toti tiri muground. Kana tikaona kuti muground timu yedu number 4 ne number 5 dzakaleka, sai tine ma assistant, tine ma line, tine ma vice coach nditi na coach ma vice coach ane kodzere kuti abhire coach kuti uri kuzoona here number 4 ne number 3 kuti dzakaleka. Tiri kuti zvoni ma opposition party uyaitionesani, uyaitiningire ground redu sevana veZimbabwe, toonesana kuti namba dziri kudeka ndedzipi, totaurirana Zimbabwe yoenda mberi. kanga unyarara musinga wekungona sivise Zimbabwe yachona musinga batsira nena kocha aripo kana na captain aripo kuti number 4 ne number yakati dziri kuleka chinoitwa sei uyaiti batsirane uyaiti unokuwaka Zimbabwe sevana veZimbabwe pamwe chete sitandini kuti ndiitwa maki ndiripo pachipinga tatenda zvangu.
Mangwanani mangwanani pa Studio 7 vashamarare mose. Ini ndinoda hangu kungotaura panyaya yataurwa kunzi hurumende inoda kunyora mazita vanhu vese vari mudiaspora kuti igokwanisa kunge ichivabatsira panguva dzenjodzi. Ini ndinoti iyo inonzi tenda yavira tsamba kodzi yedeme ukakutidzira inotsva. Zvinozvezesa kuti zvinzi zvinhu zvingaitika samataurikirwe azvaitwa kunzi hurumende inoda kuzobatsira vanhu. Iko zvino vanhu hurumende iri kungopa malockdown restrictions asi haisi kukwanisa kuvapa chikafu kana rubatsiro rwokuti kusaenda kumabasa kuri kuita vanhu vawane kurarama vari mudzimba. Yozoda kuti ibatsire vanhu vari mudiaspora asi vari munyika vachichema. Iyi tingaiti ndiyo nyama ine chirauro mukati. Unogona kuimedza uchidya uchiti ndadya nyama asi chirauro chosarira pahuro. Wofa wakada chinogona kunge chiri chirongwa chine dzimwe nzira sokuzobata nadzo vana vari mudiaspora nokuseriko rwoko takatarisana namatongerwo enyika. Ndatenda hangu
pamusoro vestudio 7 vana mukuma tanonoka wande vana mukuma jonga kandimire. Tinokutendai chaizvo nemashoko amunotitumira kuno kuZimbabwe. Nyuzi dzamunotipa dzakanaka chaizvo. Ndoda kupindurawo pamusoro pahandizini ndipasta here kati mufundisira avo vakataura pamusoro pemweya mutsviri nemweya wakaipa. Vachipindura mhinduro yemurume akabvunza kuti ndorumwa nenyoka ndorapwa hangu nemunhu asiri munhu wamwari asine mushonga zvonzi zvakaipa here. Aiwa, chandoda kupindurawo hangu pamusoro papasa ndechekuti chekutanga ngavazive kuti Zimbabwe kutinzi Zimbabwe yakatobva kumasvikiro yavari kuti tisabvunzire iwayo ndokuakabva Zimbabwe mbuya nehandana sekuru Kanguvi ndo vakatotanga kutoprofita kuti Zimbabwe ichapambwa mapfupa achamuka ticharwa kuti Zimbabwe idzokere.
Mukaseiku pastudio 7 apo ana mukoma wandi aini ndinendiri kugunun'una nenyaya yangu apa pose. Nguva zhinji vanhu vestudio 7 pamai muchiti mafamba kumaruwa. Mafamba kumaruwa kwakaita sekunana Harari, vana Bulawayo, nzvimbo dzekunana Mashonaland West, Mashonaland East nekunana Matibiriland ndokwamunyaya kuenda. Nzvimbo dziri kunana Masvingo uku nekunana Midlands uku nokunana Manicaland uku. Inguva shoma dzamai muchiti mafamba ukoko muchifambira muchienda kumaruzevha. Kana mukadoenda kunzvimbo dzakadaro mimi muchifambira muri mumatauni maona manje. Saka mungazoziva sei zvinenge zvichiitika kumaruzevha ekunzvimbo dzakaita seizvozvo imi muchiselekta nzvimbo zvakadaro. Havarume ngatingoita zvinhu zvinenge zvingori equal handiti. Dai muchimbochinjanisa mukamboti mamboenda kumashonaland kumashonaland mumboti mumboendawo kumaruzevha ekunana Masvingo mumboendawo kumaruzevha ekunana kunana Manicaland mumboenda kumaruzevha ekunana Midlands handiti. Munyatso kuongorora munyatso kuona zvinenge zviripo pagiraundi munyika yese.
Mava simba here vestudio 7 muri vapenyu muno kurarama here necovid inoyo? Aiwa, chekutanga ndoda kutendai nebasa ramunoita, basa guru, basa rekutipa nhau dzemuno muZimbabwe nedzokunze. Munotisvipira nhau dzinonaka, dzine mukaka, dzinotapira. Haikuona zvatinotirwa nemamwe mastation ari munomu anenge akarerekera kubato rinotonga rinova iro reZANU-PF. Tinenge tichingopakurigwa nhau dzinosvota zuva nezuva. Nhau dzinoi dzakarerekera kune zvakanaka zvinoitwa nebato rekutonga reZANU-PF, asi imi munopakura zvisinei nekwamakarerekera muchitipa mutakunanza wenhau. Tinokutendai vestudio 7, rambai makadaro, rambai muchitipa nhau dzinonaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani ye Pfizer inogadzira mushonga wenhomba weCovid-19 wePfizer BioNTech inoti zviri nani kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yavo kechitatu kuti vanyatsokudzivirirwa kubva kunhando yecoronavirus inonzi Delta. Delta inonzi inopomeranwa zviri nyore uye inoshanda zvine simba kana yapinda mumuviri wemunhu. Pfizer inoti ongororo yayakaita inoratidza kuti nhomba yechitatu inodzivirira zvakasimba kubatwa necoronavirus yenhando yeDelta. Pfizer inoti ichaendesa zvakabuda muongororo yayo kubazi rehurumende rinoona nezveutano kuti ipihwe mvumo yokubaya vamwe vanhu nhomba yechitatu. Delta inonzi ndiyo yakaipisisa uye pari zvino inonzi vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana 83% zvevanhu vari kubatwa necoronavirus muAmerica vari kubatwa nenhando yeDelta. Hurumende inoti hapana chikonzero chekuti vanhu vabaiwe nhomba yechitatu. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Tingati zviri kutaurwa nekambani yePfizer kuti iri kufungidzira kuti zviri nani kuti vanhu vakabayiwa nhomba yavo yePfizer vakakwana vanogona kuzobayiwa nhomba yechitatu kana kuti yavanoti booster yekusimudzira zvekare masoja emuviri anodzivirira nekurwisana neCovid-19. Izvi zviri kubva muongororo dziri kuitwa mumalaboratory uye mamwe atinoti maearly studies kana kuti ongororo dzichiri diki dziri kuratidza kuti papera mukana wakati rebei simba rekudzivirira nekurwisa COVID-19 revanhu vakabaiwa Pfizer rinotanga kudzikira zvishoma. Saka Pfizer iri kuda kuti iyo vanhu vagare vaangwarira uye iyo pachayo igare yagadzirira kuti kana zvikazoonekwa kuti zviri kuitika mune vanhu vakawanda zvive nyore kuti vanhu vabayiwe nhomba yechitatu kana kuti booster inoita kuti masoja emuviri anodzivirira pamwe chete nokurwisa COVID-19 kunyanya chipandi cheDelta variant yakatangira kuIndia iyai yatekeshera muno muAmerica nepasi rese ikona sekuti iyoyo inoita sokugerera kunyange vakabayiwa. Saka vari kufungidzira kuti vanhu vakabayiwa yechitatu nhomba yechitatu zvinogona kubatsira kusimbaradza masoja emuviri nesimba rekurwisa pamwe chete nokudzivirira COVID-19.
Sei iyo Delta ichinetsa kudai?
Chipandi cheDelta variant chinonetsa nekuti chine ukasha hwakanyanyisa chaizvo. Uye chinokurumidza kuti kana chapinda mumunhu chinokurumidza kubata nyama dzemukati dzinosanganisira gurukuro rokufemesa iri chopinda mapapu chotozara muviri wese chobereka zvakanyanyanyanya chaizvo. Chine viril yatoti muchirungu virulence ina kuti chinopararira zviri nyore uye chinobereka chine ukasha chichizara mumiri wemunhu zvoita kuti munhu akurumidze kurwara vasina kubayiwa vazhinji ndovamakuona. Izvezvi mukatarisa zvipatara zvese zvemuno muAmerica zvakazara vanhu vane COVID, over 90% yevanhu ivavo vanhu vasina mbobvira vabayiwa nekuti chipande chinoti kana chakubata unotokurumidza kuti uende kuchipatara. Ukasadaro vazhinji ndovanhu vamuri kunzwa kuti vazoparara varasikirwa neupenyu.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matanhatu 60 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Mamwe mapato anopikisa anoti hurumende inofanirwa kushanda nemamwe mapato nemasangano akazvimirira mukutora mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Kambani inogadzira mushonga wenhomba yeCovid-19 yePfizer inokurudzira kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yechitatu kuzvidzivirira zvakakwana kubva kunhando yeDelta. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.